This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu kukadzi 10, 2016. Makaterera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mupolitbureau, inhengo dzemupolitbureau dzandiri kutaura idzi, toona zvikonzero zvimwe zviri kuita kuti vanhu vanyunyute nemaitiro edu isu vakuru mupati.
ZANU-PF yoita musangano wepolitbureau paine kukandirana makobvu nematete pavakuru vebato iri. Vagari vedunhu remasvingo vochema nerekuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari yebhavhude rava Mugabe. Hurumende inokumbira mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yekutenga chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo aine hutsi hunokachidza pamwe nemotokari dzinoshandiswa kana paine mhirizhonga kana kuti mawater cannon, nhasi anga azere pamuzinda weZANU-PF apo panga pachityirwa kuti panogona kuita mhirizhonga pakati pezvikwata zviviri zviri kurwira ushe. Chimwe chikwata changa chichinzi chiri kutungamirwa nemumwe mutevedzeri wevatungamiri venyika vaEmmerson Mnangagwa, nechimwe chinonzi chiri kutungamirwa naamai Grace Mugabe chichizivikanwa nerekuti Generation 40, sezvo chiine vechidiki vakawanda mubato iri, vanga vachikandirana makobvu nematete maringe nemusangano uyu. Asi mhirizhonga yanga ichityirwa kuti inogona kuzoitika haina kuzoitika sezvo vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vasina kuzouya kuzodzivisa makurukota maviri anoti redzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo uyezve rezvematunhu vaSevia Kasukuwere kuti vasapinda mumusangano uyu. Vauya vakawanda madzimai eWomen's League nevechidiki veYouth League, vazhinji vacho vachitsigira chikwata cheG40. Vaungana ava vanonzi vanga vakwidzwa mabhazi nechikwata cheG40 kunyange bepanhauri Herald ranga richiti vainge vauya kuzoita mhirizhonga sezvo vakawanda vacho vanga vasingazivi chinangwa chekuuya kwavo pagungano iri. Vachitaura pagungano iri, vaMugabe vakurudzira kuti vanhu vabatane vamire nyaya dzekurwisana. Mutungamiri wenyika vaMugabe vashorawo nyaya yekunetsana mubato ravo.
Mupolitbureau, inhengo dzemupolitbureau dzandiri kutaura idzi, toona zvikonzero zvimwe zviri kuita kuti vanhu vanyunyute nemaitiro edu isu vakuru mupati. Ndezvipi zvikonzero zvacho? Zvotaurwa ka, tozvinzwa, zvinogadziriswa zvichigadziriswa.
Mutungamiri weZANU-PF Robert Mugabe vari kumuzinda webato ravo muHarare. Vamwe vataurawo pamusangano uyu mumiriri weHurungwe West mudare reParamende amai Sara Mahoka, avanonzi vashora zvikuru mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachiti havasi kutsiura vanhu vari kukonzera mitauro mubato vachishandisa zita ravo. Vanonzi vashorawo mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba pamwe nebepanhau reHerald. Sezvo tichitema tisina divi ratinorereka, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo munyori mukuru musangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda.
Zvaitika hasati zvaitika nemhaka yekuti isu tiri kutarisira zvinobva kupolitbureau iyo ungano yanga iripo iungano yang yevanhu vanga vachiti vari kutambira mai vamwe vachiti vari kupemberera president kuti vakabata zvakanaka kuAU zvazvitaurwa zvazvakawanda zvakasiyana. But kana iri nyaya yekubatana ndonyaya inokurudzirwa nemunhu wese ndonyaya yata tichingotsvaka. But kubatana kunoda kuve nerukudzo zvakare. Saka haisi nyaya yekubatana bedzi, but panoda kuti vanhu vabatane vachikudzana vachiziva kuti kana tichitaura nanhingi level yakati tinotaura sei, tichitaura zvakati tinotaura sei. Ndo zvinoita kuti kubatana kwacho kuve nechirevo. Saka nyaya yekubatana tinoitsigira, asi tinoda kubatana kune discipline, kubatana kune gwara.
Tiri kuona kuti vakarwa hondo yerusununguko vakawanda havana kunge vauya nhasi, zvanga zvichifamba sei?
Kuungana kwacho kwava kune chinangwa chekuti vakarwa hondo vanga vachiti vari kuda kurambidza Jonathan Moyo kupinda mupolitibhiro. Saka ava vanga vadaidza vanhu vechikadzi iri fungwa yekuti vazoita kurwisana. Pane vanga vachinzi mayuthi vanga vakaburitswa kubva mumbare and so forth. Vanga vane chinangwa chekuti vazorovana nema war veterans. Saka strategically ma war veterans vaona kuti havagoni kurwisaniswa naana mai nomubva vati hatiuyiko nomubva vazvigarira kudzimba.
Mukuru, munyori mukuru musangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mubhodhi resangano reZimbabwe Democracy Institute muzvare Gladys Hlachiwayo.
I think zviri kuoneka pane zviri kuitika mumusangano wedzanopiwe ndezvekuti iboka risina kubatana sekuziya kwatairiita kumashure. Asi iboka rave nechipatsipatsi. Tinoona kuti mune mane chimagrupings kwakasiyana-siyana tinge tichiridzwa nevamunangadzo kana kachiridzwa nafirst lady. Tikaonawo ichi president zvavanga vari kutaura pavadzesa vasati vapinda mupolitibhiro, tinoona ichi kuti vateera divi remukadzi wavo, sekuti vanga vari kutaura ivo kuti pane madzimai akanga ari kunzi ivo asauye kumusangano wapedzerwa uyu wanga uri kuitwa nhasi pazanopiwe headquarters before politibhiro. Vangadi vataura ivo kuti vachange vachiongorora nyaya iyi yekuti vanhu vanga vari kuti madzimai asauye vanga vari kuti zviitirei. Saka tinoona tikuti vasatora matani. Asi tinongoonawo ichi kuti vamugadi zvavo zeofficiary panyaya yemafaction emuzanopiwe, nekuti tinoona kuti vanoti vakambodzibate chiboka ichi vochicheta vakaona ichi change chichiita songe chavatonyora vochibata zvakare, havasi nyanyobuda pachena kuti zviri kufamba sei. Asi muzuva ranhasi vanyanyorereka kuG4.
Asi tichitarisawo zvanga zvichitaurwa nezvavamunangagwa, mungati zvinovasiya vave papi pachidokwadokwa chavo chekuda kuti vazotore chigaro chavamugabeji?
Vamunangagwa zvichavatinetei maonero andiri kuzvii. Nekuti iko zvino chanyanyaonesa ndechekuti vamunyangagwa vakanyonyarara vari kutaurirwa nevamwe, hatisi kunyanyaunzwa pozisheni yavo maringe nenyaya yemafaction aripo. Toonawo isi kuti vanenge vari kunyanya kufurema kunzi ivo vanenge vaakutoda kutora masimba ishe achiri mupenyu, sekuti tinoziva isiri pamugabe wakatabuda pachena kuti ivo havasi kuzobva pachigaro kusvika mukufa. Saka vamunangagwa zvichavatinetei nekuti tiri kuona isu kuti Women's League ichichingamirirwa naamai Grace Mugabe iri kumobhilaiza zvakanyanya isiri kuungirana nenyaya iyoyi yekuti vamunangagwa vange vachitora chigaro mushure mekunge vamugabe vafa kana kuti vasisiri pabasa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari board member yeZimbabwe Democracy Institute muzvare Gladys Hlachiwayo vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo pamwe chete nevadzidzisi veko vari kugunun'una nekumanikidzwa kwavanoti vari kuitwa kubhadhara mari yekuti ishandiswe mukuitwa kwebhavhadhe remutungamiri wenyika Robert Mugabe mukupera kwemwedzi uno. Mutoro wedwenhau Gantri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari vekumaruwa pamwe nevadzidzisi vakataura nestudio 7 vanoti musangano wezanpf wakatuma masabhuku pamwe chete nevakuru vezvikoro kuti vatore mari kubva kwavari. Vagari vekumaruwa vari kubhadhariswa mari inotangira padhora kusvika pamadhora matatu, apowo vadzidzisi vari kunzi vabhadhare mari inotangira padhora kusvika pamadhora manomwe. Izvi hazvisi kufadza veruzhinji avo vanoti vari kutakatika nenhamo nenyaya yekushomeka kwechikafu zvichitevera nzara iriko gore rino yakakonzerwa nekusanaya kwemvura mwaka uno. Vataidas Makore vekwagutu vanoti vanorwadziwa zvikuru kubhadhariswa mari yakadai apo mhuri yavo ichinonga svosve nemuromo.
Zvatiomera mwana wamai. Unoona kuti tikontribute tinobhadhara mari kuti vanhu vanofara havo tichifa tine zhara. Unoona izvozvi zvakangoita pamba. Unoona chana icho chodoradza kuti zvakaoma. Izhara kusafarafara chakangwara asi hei takarwa nezhara saka hei pakaoma. Kuchikoro hachina kudoinda, hatina mari yacho yekuti chindewo chikoro. Because notonopemberera vamugabe zvakanaka kuvapemberera asi hatifani kumanikidziwa. Vanofanira kuti vanohwa mwoyo yavo ichida kubhadhara. Vanofarira havo kuti vanofara vanayo mari zve voenda iko zvino vari kuya kumasabhuku vachiti munhu wose ngauya abhadhare. Totazoti kubhadhara mutero isiti bhadhara iiningi mufaro womwe munhu amuoniwo kuti hazviitere.
Vamakore vanoti vanotya kuramba kubhadhara sezvo vanozopomerwa mhosva yekusatsigira musangano wezanupf izvo zvinozoita kuti varohwe munguva dzesarudzo. Mumwe mugari wekwachivi vahenry gava vanoti zvimwe chete izvi zviri kuitika panguva yavari kushayiwa mari yekuraramisa zvipfuwo zvavo zviri kufa nenyaya yenzara iriko iyi.
Ini handisi kufara nekuti tiri kumanikidzwa kubhadhara pondo pondo dzekuti tipemberere birthday remukuru wenyika. Chinondishamisa ndechekuti handitorina mari yekutotengera mombe dzangu chikafu nekuti hakuna kunaya. Nevana vangu izvezvi vamwe havasati vatoenda kuchikoro. Hana mari yacho asi tirikumanikidzwa kuti tibhadhare $2 ebirthday remukuru wenyika. Ini rangu birthday rinongodarika serimwe zuva.
Vadzidzisi vanotiwo vari kurwadziwa zvikuru kuti vanomanikidzwa kubhadhara mari idzi apo ivo vasati vawana mari dzemabhonasi egore rapera. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vakati hofisi yavo yanzwa nekutambira mashoko aya kubva kunhengo dzavo. Vazhou vakashoropodza zviri kuitwa izvi nezanupf vachiti hazvisi pamutemo.
Ndingada kutaura kuti hazvisi pamutemo kumanikidza varayiridzi kubhadhara mari dzekuti purezidendi vave nebirthday. Tarisiva mashoko anobva kukwagutu kubikita kuzaka chiredzi manezi ne some parts of Masvingo district anotaura mari dzakasiyana siyana dzinobva padhola kusvika $7.
Vazhou vanoti vari mubishi rekunyorera hurumende tsamba yekutsutsumwa nechiitiko ichi. Sachigaro wezanupf mumasvingo vaezra Chadzamira vakaramba kuti musangano wavo uri kuita izvi vachiti manyepo uye havatsvagi mari kuvarombo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandhi Maramba.
Mukuru wesangano reUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli vanoti sangano ravo riri kutsvagira Zimbabwe mari inosvika madhorazana nemakumi matatu yekutenga chikafu. VaParajuli vanoti pari zvino vatounganidza mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatori venhau apo vakazivisa kuti nyika inoda mari inoita bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kuti ikwanise kutenga chikafu chine uremu hunosvika matani miriyoni nemazana mana ezviuru. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti hurumende inogona kunge yakatinonokei kuzivisa nezvedambudziko rechikafu sezvo nyika dzakawanda dziri kutsvagawo rubatsiro. mukuru wesangano rinobatsira nechikafu munyika reChristian Care, Reverend Stanislas Chatikobo, vanoti hurumende yatora danho rakanaka rekutanga kupema ichitsvaga rubatsiro rwechikafu kuti ikwanise kubatsira mhuri yayo iri kushupika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Danho rakanaka rinoda kuti rigobatsira kuti vanhu vazhinji vasina chikafu vagone kuwana chikafu. Ndinofunga kuti hurumende yakatoona zvakaringana kuti igone kutaura nyaya iyoyo kuti nyangwe nesuwo tiri mukati mokubatsira tigonewo kutsvaka rubatsiro takasununguka tibatsira nehurumende kuti vanhu vedu vagone kuwana chikafu.
Mapoka api angatarisirwa kubatsira hurumende padambudziko irori?
Mapoka ese ari mubandiko rokubatsira matunhu akasiyana siyana akaita sesu vana Christian Care hatii tinenge tichiwanawo tichibatsira patinenge tigona napo kana tiwana rubatsiro rwakaringana tigone kubatsira navanhu vedu.
Pamari iyi iri kutsvagwa nehurumende panotarisirwa kuti chikamu chingaita nepakati kana 50% ingangotarisirwa kuperera mukutakura kana kupinzwa kwechikafu ichi. Pane nzira here dzingaitwa kuti mari iyoyi zhinji yacho inge ichienda mukunotsvaga chikafu?
Dambudziko ringangovepo panguva dzino nderokuti iro gore rino zvakasiyana kuna mamwe makore atakaa tinawo pataiwana chikafu chibva mukati mevavakidzani vetu vakaita sana South Africa kana kuZambia. Asi gore rino naivo vakabatikana, saka hatikwanisi kuwana chikafu padhuze. Ndo saka tichizoona kuti mari yakawanda inogona kupinda mubandiko rekusimudza kuti tiuye kunyika kwedu nekuti chikafu chinge chibva kure.
Asi mamuri kushandawo iye zvino, zvinhu zvakamira sei panyaya yenzara iyoyi?
Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka. Nzara iriko ende mvura yacho manaido ari kuita haisi kunyatsonaya zvakanaka kweuko kwairofanira kuvechinya zvakanaka. Saka nzara iriko nokuti takangomirira kuti nyamwe napamberi apa panozobuda izvo maripoti ezimbabwe anotiratidza kuti zvakamira sei. Ndinoda sokuti dambudziko ihombe mukati menyika yedu gore ino.
Vanga vari mukuru weChristian Care muZimbabwe, Reverend Stanislas Chatikobo, vari parunare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080, ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika miriyoni 125 vari kufa munjodzi dzemumigwagwa gore roga roga. United Nations inoti vanhu vari pamakore ari pakati pegumi nemashanu nemakumi maviri nemapfumbamwe ndo vari kunyanya kufa munjodzi idzi. Sangano iri ratiwo vanogadzira motokari vekunyika dzakabudirira vanombopota vachigadzira motokari dzisina kusimba vachidzitengesa kunyika dzakaita seAfrica. Mauto emubatanidzwa emuAfrica ari muSomalia anoti ane umbo hwekuti vechikwata chinopfurikidza mwero veAl-Shabaab vari kuda kupfeka nguo dzemauto emuAfrica aya kuti vavarwise. Mauto aya ave nemakore mapfumbamwe ari muSomalia achibatsira hurumende yenyika iye. Muzvina bhizimusi vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vaBernie Sanders vebato remaDemocrats ndo vakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemaprimary dzekusarudza vachamirira mapato maviri aya musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muAmerica muna mbudzi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Activists Alliance rinoti rinokatyamadzwa nedanho rakatorwa nemapurisa rekuvashevedza kumusangano weJoint Operation Command kana kuti JOC uchaitwa mangwana masikati muHarare. Izvi zvinotevera tsamba yakasvitswa kumapurisa nesangano iri richizivisa mapurisa nezvourongwa hwenhengo dzaro hwekuda kufora migwagwa nemugovera dzicherechedza zuva rerudo kana kuti reValentine's Day. vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri muzvare Tendai Lynette Mudewe vanoti nezuro vakanyorera mapurisa ePolice Internal Security Intelligence kana kuti PC tsamba vachivazivisa nezveurongwa hwavo hwekufora mumigwagwa vachicherechedza zuva reValentine's Day. Vanoti dingindira regore rino rinoti I love my Zimbabwe. Musangano wejoke uyo unopindwa nemapurisa, mauto, vasori pamwe nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemajeri unotarisirwa kunge uchizoziya nyaya yechikumbiro kana kuti yekuziviswa kwemapurisa pamusoro pekufora mumigwagwa uku. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Mudewe pamusoro penyaya iyi.
Takaendesa tsamba yedu nezuro. Saka panoendeswa tsamba kazhinji tinonga tine makopizi maviri ekuti ivo vatibhiriro yekuti tarisivha tatambira tsamba yenyu yamatipa. Saka mushure mekuvapa tsamba vakatiudza kuti tinofanha kuuya kumiting yejoko nemusi wechina na2 PM. Takakumbira kuti vatibhirirowo tsamba kuti vaiona nekuti kana vakaendesa tiwo tikasadhirirwa kuti vachichaonekwa tinogona kuti mwedzi mangwana aiwa hamuna kumbobvira matiudha. Saka sezvinongoitwa pose kuti kana maendesa tsamba iyi inofanha kuti idhimbwe kuti varatidze kuti vaiona havana kubvuma vakangotitinda kuti imuuye kumiting yechina na2 PM.
Saka munotarisira here kuti ndokwamuchazopiwa mhinduro yekunzi mabvumidzwa kana kuti marambidzwa kupinda mumigwagwa?
Zvino kana zvave zvemusangano vanogona kungokuudzai kuti hazviite izvi zvatinoti aiwa musangano taiwa ingoitwa wekuti zvimwe pane zvavanoda kunzwisisa taigona kungozvinyora patsamba kuti tiri kufamba tichibva pakati tikuekspekta vanhu vakati zvongonyorwa patsamba. Zvino kana paine musangano zvinoreva izvo kuti kune vanhu vane masimba vanogona kugara pasi votaura kuti oraiti zvamurida kuita zvinoita kwati zvamurida kuita izvi hazviite. Asi pamutemo tichishandisa section 59 yeconstitution ikodzero yemunhu yekuti aratidzire.
Imi matambira sei danho irori?
Danho iri idanho rinotizviringa zvakanyanya kana muri vanhu vari kuronga chinhu nekuti zvinoreva kuti hatichanyatsi kutoziva kuti saka tinoenderera mberi here kana kuti hatiendereri mberi. Asi pevana vezimbabwe varida kuratidzira kuti tenda nyika ino sezimbabwe tinonga tingoti aiwa zvavataura tinongotendera tinonovaona. Asi kumachao kuchiitiko ndichaitika nemusi wa13 Saturday zvisinei nemhinduro yavanotipa nekuti hatina kuenda kunokumbira kunge tichiratidzira takanovazivisa kuti ticharatidzira.
Vanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chekutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kugara kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro navaPhilips Banda vave kugara kuManchester kuUnited Kingdom. Vasivanda vanounganidza mbatya dzekupfeka, shangu nezvimwewo zvakamboshandiswa voenda nazvo pavanoenda kumusha kuzororo vonozvigovera nherera hama neshamwari vanoshaya. Vanotsanangudzawo kuti chirongwa ichi chiri kukura gore negore zvekuti vakatozoguma vava nechikoro chenherera chiri kumasvingo chavanobatsira pamusoro pevamwe vose vavanogarobatsira makoro wese. Ngatinzwei vachiita hurukuro naPraxidis Jeremiah weStudio 7.
Chokutanga ndoda kuti ndimhorose munhu wese kuAustralia, America, kupi kupi muZimbabwe wose, ndinokugamuchirai, ndinokutendai, nemiwo ndinokutendai nebasa ramunoita. Inini ndakauya muEngland muna 2002 for greener pastures sezva munoziva kuti vanhu vakawanda vakabudawo muZimbabwe. Ini ndakangouyawo ndakabetserwa namari ndikabudawo kuZimbabwe. Ndinogara kuManchester, ndinosevenza kuManchester, ndinobatabatawo kune imwe community radio inonzi Woodinshaw FM. Chinhu chokutanga chandakati ndaita, ndakati ndichisvika munomo ndakangotarisawo kuti kwandinobva uko kune vana vanotambura, inini ndaitamburawo ndichikurawo. Saka ndikangoti ko ndikangokumbira varungu kunongo zvinhu zvavanorasa, varungu vanorasa nhumbika sometimes. Ndikangoti zvandinowanawo ndongotumira kumusha. Saka I used to work kune kampani yainzi Toyota Motor Sales kumasvingo. Saka pandakadzokera kuholiday ndakangosvikawo ndikaona shamari dzangu dzandaisevenza nadzo vanokwana kuita 9-10 vakashayika nezuro iro zvakasiyana-siyana. Saka zvakandirwadza zvikuru, zvakandibata mumwoyo kuti vana ava saka vasisina vabereki, sezvo ini ndakakura ndiri munhu asina aichengeta namai ndazvisina baba. Saka ndikabva ndangoti pandinodzoka next time ndichakuvigirai nhumbi, ndo zvandakataura. Saka I wanted kuti ndichengete promise iyoyo. Saka pandakadzokera ndakatenga truck ndikazadza nhumbi ndikaenda kunovapa. Ndikavapa tikafara zvikuru. Saka ndadzoka kunoku ndakapiwa maadvice kuti dai waita iri charity. Ndikatsvakirwa charity inonzi Bokoma Village kumasvingo. Ndikabva ndati ndichakuvigira izvi. Ndikabva ndaenda kuZimbabwe last year ndakaenda nemadhuva manokwana kuita 15. Ndikabva ndaenda kunopa vana vecharity yangu inonzi Bokoma kuzaka kumasvingo.
Chii chaizvo chaizvo chakaita kuti mutange chirongwa ichi?
Kutaura chokwadi ndechokuti ini ndinofarira vana PJ, ende chimwe chiri kwandiri ndechokuti ndiri munhu akakura ndichichengetwa nemubereki umwe chete, ndakachengetwa namai nemagrandparents angu. Saka ndinoziva kutambura kunoita vanhu vasina vabereki vakakwana. Saka pose pose paninenge ndiri ndikaona vana ndoona vana vakawanda vachingotambura ndichiverenga munews kuti vana kuvarara vasina vanzara. Ndozvo zvakaita kuti ndifunge vana veZimbabwe kunyanya vana veZimbabwe.
Rutsigiro rwamuri kuwana vasivanda, muri kuruwana kune varungu chete here kana kuti nemamwe maZimbabwe ari kunze kwenyika?
Pandakatanga kutaura chokwadi ndaiwana kuvarungu, nekuti varungu vakawanda vaindizvipira paradio. Ndaita breakfast show vachindiwa ndichitaura ndichingoti vose vanoda kurasa zvino ndinokumbira. Saka iko zvino neprogramu yandinoita muradio, ndinoita program nonzi dzako nedzangu paradio. Saka kana ndei pachirongwa changu ndinenge chingotaura kuti vanenge vachida kubetserawo vana vangu ndokumbira zvakati. Saka rubetsero randava kuwana iko zvino ndakutopiwa nevanhu vakangosiyana siyana vekumusha vekupi vekupi vanongodi panhumbi. Ndakareceive phone call kubva kune umwe anonzi Colin Muduwa achiditi Philip neni ndira kuti ndikotumira zvinhu kuchikoro chako chekubopoma kwako kuzaka. Kozoti ndakareceive phone call kubva kune umwe muti aimbotamba nhafu aitamba aidendafaiz anonzi Thulani Ncube achiti anotarisa paFacebook zvandinoita and anofara nezvandinoita. Saka vanhu vakawanda vakutanga kunditsvaga vachindibvunza. Ndinoreceive maemails kubva kune maministers ari kuZimbabwe vachingotaura kuti ndiriita basa rakanaka. Asi munomu inzendi ndakaoneka neumwe musikana achinditi anoda kundipa maswing machine, neumwe mukomana achiti anoda kundipa nhumbi. Saka ndingangoti iko zvino ndiri kuwana rubetsero kwese kwese.
Vanga vari vaPhillips Vanda vano vechizvarwa cheZimbabwe chave kugara kuManchester kuUnited Kingdom chinobatsira vanoshaya nenherera kumusha, vachitaura naPraxidus Jeremiah weStudio 7. Zimbabwe Examination Council kana kuti ZIMSEC inoti vakanyora bvunzo dzeO level vave kukwanisa kunotora zvibodzwa zvavo kutanga nhasi munzvimbo dzavakanyorera bvunzo. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika mubato rezano PF nezvazvinoreva kunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigwa kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Congress yeMDC Renewal Team yotanga muHarare. Ukama pakati pameya weguta reHarare nemakanzura hauchina kumira zvakanaka. Musangano weZANU PF wanga uchitarisirwa kuti kungangoita mhirizhonga unonzi hazvina kuzoitika sezvo boka revakarwa hondo vasina kuzoenda kumusangano uyu. Vagari vekumasvingo vechema nerekuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari yeBirth Day rava Mugabe. Hurumende inokumbira mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yekutenga chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti rambai tiri tese. tikupei nawo murimi rwechirungu ini namapelasi musanganya uye.